WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 22 November 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanuna Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vari kuendeswa kwakavakwa dzimba. Pane type nhatu yedzimba dziripo. Dzekutanga ndedzezvidhinha dzinenge ma4 rooms. Kwozoita dzechipiri ndedzemapuranga ma3 rooms. Kwozoita futi dziri mupanda wokupedzisira dziri dzemapuranga zvakare ari ma2 rooms. Saka tingati ndo kuri kuendeswa vanhu ukoko.
Hurumende inoti yapedza kutamisa vanhu vose vange vasara kuchimanimani vakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo Cyclone Idai muna 2019.
Sangano reNJC riri kushanda zviri kunze kwemutemo webumbiro redu remutemo ratinoti Constitution of Zimbabwe, iyo yakaiswa muna 2013, iyo inopa vashandi wese kodzero dzekunge vachinogara vachikurukura nenyaya dzemhoro. Saka tiri kuona kuti sangano iri pachezvaro riri kutoshanda riri kunze kwebumbiro remutemo.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti harisi kuzopinda mumusangano washedzwa neNational Joint Negotiating Council.
Vanhu vakawanda vakatransfer emotion yavo onto this case. Kuratidzira hongu, asi hapana nzira yekuti vangawane any relief legal.
Kuratidzira pamusoro pekuwanikwa asina mhosva kwemurume akauraya vanhu vaviri kuchiri kuenderera mberi mumaguta mazhinji muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi yapedza kutamisa vanhu vose vange vasara kuchimanimani vakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashani emvura kana kuti Cyclone Idai muna kurume 2019. Vanhu vanodarika mazana mashanu vanonzi vakafa, vamwe vakatsakatika, uye dzimba dzakawanda nezvimwe zvivakwa zvakaparadzwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe mugari wekuchimanimani vaPardon Maguta.
Tapinda zvakare mumwaka wemvura, vanhu vakasangana netsaona yedutu mupengo Idai vakasara vasina pekugara. Vese vakamuvhiwa. Ndingati chikwata chokupedzisira chakatakurwa vamuchimanimani Ward 15 vachienda kubumba kune inonzi West End Farm, kana kuti mazuva ano yakunzi Runyararo, nzvimbo yavakava kugara iyoyo.
Vanhu ava vanga vave nemakore anodarika maviri vachigara mumatende. Kwavari kuendeswa uku kwakavakwa here kana kuti vari kutotanga kuenda ivo kuti vanotanga kugadzira musasa?
Vari kuendeswa kwakavakwa dzimba. Pane type nhatu yedzimba dziripo. Dzekutanga ndedzezvidhinha dzinenge ma4 rooms. Kwozoita dzechipiri ndedzemapuranga ma3 rooms. Kwozoita futi dziri mupanda wokupedzisira dziri dzemapuranga zvakare ari ma2 rooms. Saka tingati ndo kuri kuendeswa vanhu ukoko. Zvizhinji asati zvanyatsova zvokuperera, asi pokusvika vachipinda pamaziro nekuzoka tiri kuita, vanhu vese vakaenda ukoko vakakwanisa kupuwa pekugara vari mudzimba. Zvasiyana nekubva nemagariro anga vakaita uno kuvari mumatende. Mamwe matende anga atotsakara, anga autotyisa kugara. Saka tingati ndo mamiriro azvakaita panyaya yemagariro ekwavari.
Dutu mupengo iri nemafashamu emvura aya kana kuti Cyclone Idai raka paradza zvivakwa zvakawanda mumanikalendum zvagadziriswa here kusvika pari zvino vamaguta
zvivakwa zvakadai nemazambuko ndo mabridge nemaroads akanga aparadzwa padutu mupengo wedai mukoma Zulu ndingati zvizhinji zvacho zvange kuti rongekenyi. A person can safely travel from Chimanimani kusvika paWengezi. Mabridge yese ipapo akadzorerwa zvanaka. Then from Joppa kwenda kukopa ipapo pakatoiswa tara zvakuendeka mabridge anga ari papo akabatanidzwa akanga arohwawo madiki akanga aripo. Then tine mabridge maviri tiri pakopa ipapo, one raibatanidza kopa nemutsangwa rakanga rakatsvairwa.
Asi kwavari kuendeswa uku vangakwanisa here kuti varime zvekuti vangakwanisawo kurarama?
Panyaya yekurima kunzvimbo yari kuenda, I think ndo pachaita challenge because there is very little time, pane nguva pfupi yokuti vagadzirire kurima. Mvura yakunaya saka zvimwe zvacho pamwe zvichatinetsei kuti vakwanise kuwana goro rakagwinya, tisingazivi kana paine vanobatsira vema NGO kana kuti hurumende vachaita kuti vange vachikwanisawo kuti pavanoda kurima pacho pagadzirwewo nenguva vakwanisewo kusima vabatane nevamwe.
Sei zvakakosha izvozvo?
Tiwanewo goro rokuti patinenge tava muna 2022 zvinge zviri nani vanozobatsirwa sevane pokutangira. Saka ndingati ndo mamwe machallenges atinenge aripo. Handine zvimwewo maybe zvakadai nemvurawo nezvimwewo mvura dzekumwawo and stuff like that. Nokuti tinondozwawo kuti mvura yekumwa inenge iri kuwanikwa panzvimbo dzakati titaranganei, haisi mudhuze nemudhuze. Saka vamwe vanenge vachitifambewo kadistance kakati rebei kufambira mvura dzekushandisa mudzimba.
Mumwe mugari wekuchimanimani vapadyo nemaguta vange vari parunhare kungangu kuchimanimani naBlessing Zulu weStudio 7. Zuro urumende yakapomera varaidzi mhosva yokuvhiringa zvedzidzo nekuramba kwavo kunyoresa bvunzo vana vechikoro vanofanirwa kunyora bvunzo dzeO level neA level. Bvunzo idzi dzinotarisirwa kutanga nhasi, asi mamwe masangano anomirira varaidzi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe, Zimbabwe National Teachers Union neEducators Union of Zimbabwe vazivisa kuti nhengo dzavo hadzisi kuzonyoresa bvunzo idzi kana hurumende isingavabhadhari kuita basa iri. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi ava reZimbabwe Teachers Union, ZIMTA, rati richapinda mumusangano nehurumende rigoona kana richanyoresa bvunzo idzi. Asi sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti harisi kuzopinda mumusangano washedzwa neNational Joint Negotiating Council richiti kanzuru iyi inorwira zvido zvehurumende kwete zvevashandi. Munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti kanzuru yeNJNC haisi pamutemo kana takatarisa bumbiro remutemo ra2013. Vachere vanoti chimwe chiri kushorwa nesangano ravo ndechekuti vamwe vamiriri vevashandi havana kushedzwa kumusangano uyu kunyange hazvo vachimirira vashandi. Hatina kukwanisa kubata vamiriri vehurumende kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi, uye mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo.
Hurumende yazvanga ichadenzera musangano weNJNC uko kuchaitwa hurukuro dzine maringe nezvakasiyana siyana zvinobata vashandi zvinosanganisira nyaya yemuhuro. Tinoona kuti kudanzerwa kwaita musangano weNJNC inyaya yekuti isu tiri kuramwa mabasa, uye wazviona kuti zveshuwa zviri kukanganisa. Saka vari kuda kuzama kuda kunge vachidanzera musangano uyu uyo unowaisuwa tisiri kupinda nekuti hausi pa bumbiro remutemo NJNC meeting iyoyo, nekuti uri kuita kuti vamwe vanga vasiri pamukati mehurukuro idzodzo. Izvo tichiti bumbiro redu remutemo rinoti munhu wese anomirira vashandi anofanira kunge ari pakati pehurukuro idzodzo.
Nhengo dzesangano renyu dzinotii?
tawanika tishange tishibata wa shandi warairizi wedu mnengo zedu zirikunze kwe nziri umati imana enyika chazibata panarembosha tibunza kuti zizo antasira kune zinge shekurukurwa wata ura iyo zilipache na wose kuti tirikutasira kuti kunge kushikurukurwa nyayemu uro izorero pang 540 United States dollars nge wa shandi wange wa shitambira mari iyo yoshienda mberi tikabunza zikare kuti kana izo zvisikange zvisina kunge zvazoitika chicha munenge muchida kuti tizoita isu vakati a zvishuwa isu tiri pangwe kuramwa mabasa asi tikuona kuti zvinogona zvisiri kunyatsonzwika tichazonatsopinda muri mustreet chikama protest tazobatawo zvekare awo ari mukati meNJNC parunare mbozha isu sangano romirira varairidzi vekumaruwari amalgamated road chazvino muZimbabwe chatikatya madzamisho kuti patavabata hangu achiti havasati wava neagenda yemeeting iriko svondorinori iyo iri meeting iriko ine chekuita nezvevashandi.
Saka sangano renyu richaita sei nenyaya iyi?
Taona kuti NJNC yekungoitwa kuda kuti panguva ino kuda kunyorowedza nguva ino yekuti tiri pakuramwa mabasa kunzi kune hurukuro dzirikuitwa asi kusina chinobuda ukoko nekuti tikaona kuti vari kuda kunomirira muNJC kudivi revashandi vari kuti havasati vaane agenda saka zvinoreva kuti hapana chiedza chiri mberi maererano neizvozvo zvino isu nehurukuro dzataita taona kuti kana pasina gadziriso dziripo panyaya yemuhoro iyi yekudzosera mihoro yedu pa 540 US dollars tiri kuzoita danho riri kubva kunhengo dzedu iro ravatipa rekuti zvekuramwa mabasa izvi kana zvisina kunzwisika isu tichazenge taakupinda mumastreets tichiita kudemonstrata chaiko kuti nyaya yedu yemuhoro inge ichinge ichidzorerwa payaiwa iri kuita kuti vashandi tinge tichikwanisa kutenga vashandi tinge tichikwanisawo kubata mari inova mari iri kushanda muekonomi yedu inova mari iri muUnited States dollars iyoyo iri pamari inokwana.
Vachere, chikonzero chaicho chesangano renyu chekusapindawo mumusangano weNJNC uyu ndechei?
Sangano reNJNC riri kushanda zviri kunze kwemutemo webumbiro redu remutemo ratinoti Constitution of Zimbabwe iyo yakaiswa muna 2013 iyo inopa vashandi wese kodzero dzekunge vachinogara vachikurukura nenyaya dzemuhoro saka tiri kuona kuti sangano iri pachezvaro riri kutoshanda riri kunze kwebumbiro remutemo uye sangano iri hatingati isusu tikono kurukura nhau yenyaya dzemuhoro yevashandi tiri musangano riri kunze kwemutemo iro ra gadzirwa uye radomwa vanhu vanenge vachipinda musangano iroro naimployer wedu haungati uri kunokurukura iwe wadomwa naimployer kuti ndiwe unofanira kungochigara muhurukuro idzodzo panzvimbo yekunge uchinge wadomwa nevashandi vaunomiririra saka riri kungoitwa kuda kuzadzikisa zvido zvaimployer kwete kuda kuzadzikisa zvido zvevashandi saka isu tiri kuti sangano iroro hatipinde uye hatikwanisi kunge tichiparticipata pazvinhu zviri kunze kwemutemo.
Avo vange vari munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kutungamira urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika vaSimon Kayamoyo kumarinda eHeroes Acre muHarare. Vamoyo vaive mutauriri webato reZANU PF uye vakambova gurukota rezvekubudiswa kwemashoko. Vakashaya nechirwere chegomarara nemusi wesvondo wadarika. Urongwa hwakadzikwa kwavo huri kutarisirwa kutanga nenguva dzani mangwanani ano. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com inoti mitumbi yevanhu vashanu vemhuri imwe chete yawanikwa mumakomo emavhuradona mumashonaland central. Mapurisa anoti mitumbi yawanikwa ndeyevanhu vakuru vaviri vane makore makumi matanhatu nemapfumbamwe uye umwe ane makore makumi maviri nemapfumbamwe. mapurisa azivisa wokuti vana vatatu vane makore manomwe mashanu neumwe ane gore rimwe chete vange vari vamwe vebapi vawanikwa bazi rezvamamiriro ekunze Environmental Management Agency rinoti Zimbabwe ichange yamisa kushandiswa kwemaplastic bags muZimbabwe mumwedzi wazvita 2022 mukronico kanzuru yecholocho rural district council iri kupomerwa mhosva yekutengesa nzou nemutengo uri pasi-pasi. Pasi pechirongwa chehurumende, nzvimbo dziri munharaunda inogara nzou dzakapiwa mvumo yekutengesa nzou asi zviri kunzi nzou dziri kutengeswa nemari iri pasi-pasi izvo zvava kukonzera kushorwa kwekanzuru yecholocho. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nani vachamakaro Studio 7 indonzi dhabhu. Nyaya ndinayo nhasi ndeyekungotiwo ndaikumbirawo kuti vanhu vezanupf vasataura pastudio 7 vozanotaura nyema mazvoni tiri kugwadziwa bhatwa mwana mutaura asina basa. Zvafanana kuti kwai munhu woti kwai pamberi needucation pamberi needucation vangana nemadegree vasina mabasa uye vamwe vanoti hei sitora mano kutengesa ndotengesa ichichipuwa mabhonde koka ndikada kutenga mota ndotenga mota nemabhonde aa ngavataure kuzbc vasiya nestudio 7 pano tinoda kutaura zvemusangano zvinoenda mberi.
Ndapota musaita kutibvarisira kuti tinoponera varumeka tinoponera ngemubhedha magambling bhora. Saka musangopinda munyimbovhara tiriona kuchikombeti unototova ngenzara hakuna kana mvura inonaya kuno kwakaoma saka vatosarapo ndo pabhorapo tiregererewo pabhorapo timboponerapo makamani aropera kuvhara izve Beijing imi musangopona mune mari dzakatirebei dzatina mari dzakatirebei tiotopona ngeboarding ndiyo gambo netotopona ndiyo naiyeyi tiregererewo tapota.
Magadiku vashamarari pastudio awa ndinofara ndinoshamisika ndichinzwa vanhu vezani kuti vadatochemera kutaura pastudio vakanganwa here kuzatiwo pastudio apa vaimborambidzwa kuteerera kana studio kana kuda kutaura zvavari kuita izvo zvaitorambidzwa asiwo vaida kuchemera kutaura pastudio ndiani akambotaura pazbc wemdc kana puwa mukana.
Makasimba here pastudio 7 nese vashamarari aiwa tinokumhoresai ini ndinotaura ndini Sithole Dekesa ndiri kutaura ndiri pano pasouth africa ndinodawo kutaurawo nenyaya yavachihwengwa namunangagwa yavari kuti nhasi uno vari kuti vano vake nyika but makore mangani vari mukabhineti yezanu pf vachitadza kushandire nyika yakona kuti vaivake uyezve mapurazi vakatora vese nhasi unovo kuti vano vake nyika nyika yavanaaka yachona ngeiri ivo variwo vakatirise nyika kusvika patiri nhasi saka isu tinoti nekabhineti iyi hatichaidi yezanu pf zviri nani mukomana apinde hake ndinodanidzira kuruzhinji rwezimbabwe kuti vazive kuti mukomana ngaapinde hake.
Ndoda kumhorosa vashamarari vateereri vose vestudio ndichiti makadini kwese kwamuri. Aiwa ini ndinonzi Chitube ndirimo musouth africa. Aiwa ndiroda kungotaura vanhu vezimbabwe kuti tanyadzisiwa vanhu vezimbabwe tanyadzisiwa nemurume uyu murume wokurepa achiuraya uyu mweya rudziiko wabata murume uyu watinyadzisa kubva kumba kusina vabereki kubva kumba kusina mutemo hapana munhu unobva mumba muna baba namai unoita zvinhu zvakadai. Izvaratidza kuti misha inokura isina mitemo vana vanozobata mabasa api mangwana nekuti kana papana baba pamba paanobva pana mai hapana munhu unobata zvinhu zvakapusa kudai pasi pezuva kubata masimba akapusa kudarika satani kudai wanyadzisa tanyadzisiwa shuwa tiri kushava pokutarisa izvezvi tine fungwa vana vezimbabwe asi aiwa tanyara atinyadzisa murume uyu atinyadzisa shuwa ndatenda hangu musuve nezuva rakanaka vana vestudio.
Mamuka sei vashamari vestudio 7 nevateereri vacho ini ndinoda kutaura pamusana pamusaka pakamabhiliyadhi nekusu rizano kwa kaita kuti achadi kutambira Maurias. Inti nofara nazve. Nekuti tikada kutarisa magame ose avakatamba avaka. South Africa yaitamba munhu angari mukuru muSouth Africa ngani 25 years. Ndiye munhu angari mukuru keeper. Vamwe vese vaive less than 25 years. But tarisa matambira yakaita mopaona. Kwedu kwakungotamba madhara. Zvinhu zvavane madhara mukati hazvichaendeki. Kana toipinza futi kune zvematonge gwenyika, murungo zvoona omega. Ndizvozvo chaizvo. Saka haindinofara nazvo. Ngavamborukuta majeza. Timboona kuti pa next World Cup ichaitika ye 2026. Vakataka kurukuta majunior. Pano zvinosvika pa World Cup ye 2026. Vanenge vakuma 24, 23 years manje. Mona, timu inenge yakasimba yakabalanza. Ngavatange kutora vadiki vadiki. Matimu ose ari muZimbabwe ngatange kutsvaka vanhu vadiki vadiki kuti zvinhu zviite.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino vateereri chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Murume akauraya vanhu vaviri gore rapera akawanikwa asina mhosva Kyle Rittenhouse anoti anotsigira sangano reBlack Lives Matter. Rittenhouse uyo ane makore gumi nemasere akapfura vanhu vakanga vachiratidzira mushure mekuurawa kweumwe murume wechitema gore rapera. Vaviri vaakapfura vakafa, umwe akakuvara, asi nemusi wechishanu chapfuura ichi dare redzimhosva muguta reKenosha mudunhu reWisconsin rakamuwana asina mhosva richiti Rittenhouse wakanga achizvidzivirira. Vanhu vakaurawa naRittenhouse vakange vachiratidzira vachitsigira sangano reBlack Lives Matter avo vakange vachiratidzira mushure mekuurawa nemapurisa kweumwe murume wechitema Jacob Blake. Mushure mekuwanikwa asina mhosva kwaRittenhouse kwakaita kuratidzira mumaguta mazhinji muAmerica, uye kuratidzira uku kuchiri kuenderera mberi. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reOregon, Dr. Denver Ncube, kuti vatiudze mamiriro akaita zvinhu.
Semaonero angu nekuda kwekuti nyaya iyi yakazewa ikadecidwa nejury as opposed kuti yanga angori judge arega, ndoona sekunge conclusion yakasvikwa ipapo given ma circumstances anga aripo. Ndo chokwadiwo chiripo pa kesi yacho. Ichokwadi kuti mukomana aitiza vanhu vaida kumurova. Tingazodai hedu kuzoongorora kuti aitizirei uye angaenderei ikoko aine pfuti. Ndofunga ve state ndo vaiagiwa kuti izvo aisafanira kunge anga aripo, nekuti iye mukurikidza nekutaura kwake anoziva uye anobvuma, anotenda kuti izvo munhu afanire kuprotecta property achisandisenzisa legal force. Asi zvinosiyana siyana maonero atinyatsonzwisise kuti izvo zvatinenge tichiona isusu vari kunze nezvinochionekwa nevanenge vari mukati vejeri, maybe evidence yacho inenge yakati siyanei or vanokwanisa kuiona supplementary evidence yatinetsingazive. Saka inotinetsei nyaya yacho nekuti America yagara iri nyika inotendera zvizvaro zvayo kuti zvive nezvombo zvakaita sepfuti dzemhando iyoyo.
Sokuona kwenyu Dr. Ncube, uye makatarisa zvakataurwa mudare, munoona sekuti nyaya iyi yakabatwa zvakanaka here, uye sei muchidaro?
Nyaya iyi inotinetsei. Handikwanise kuti haina kubatwa zvakanaka, handikwanise kuti yakabatwa zvakanaka. Ndofunga tiri pakati nepakati, nekuti pane mamwe mashoko aitaurwa kuburikidzwa na judge anga arimo mukesi yacho anokasikamadza, asinga expect kuti izvo judge anga taura zvakadaro. Asi zvinonetsa nekuda kwekuti tsika nemrao dzenyika inoi dzinogona kunge dzakati siyane sekunzwisisa kwedu semaonero edu isusu vanenge vakakura outside culture ino. Saka ndononge pakati nepakati, maybe inyaya yekuti izvo state haina kunge yakaunza case yekuti izvo mukomana waifanira kunge ane chombo here chaanga nacho in the first place. I think that was inyaya yenge iri very very easy kuti irakidzo kuti no mukomana waisaifanira kunge aitenderwa kuti aive nechombo chemhando iyoyi, nekuti futi izi yanga ainayo ifuti yekuti ndemuhondo, hadzisi futi dzekuti izvo dzinongowanika pese pese.
Mutongo wakadai unogona kukwikwidzwa here kana kuti kuitwa iya inonzi appeal?
No, mutongo uyu utori final. Kana munhu achinge akwitwa nedare, state or prosecution haina nzira dzainokwanisa kuapila. Asi muri kana kuti muri dzevakafirwa, muri dzevafi, kana kuti victim akasurvive, ane mvumo yokumusua from a personal level. But otherwise sezvazviri izvi, mukomana haana chiri pamutemo chaari answerable to. He is acquitted, he's free. Hapana nzira yekuti state inga apile mutongo uwowo.
Dr. Nwive, vanhu vari kuratidzira mumadhorobha mazhinji muno muAmerica vanoda kuti paitwe chii pamusoro penyaya iyi?
Vanhu vari kuratidzira muunganidzo wepfungwa dzakasiyana. Chekutanga ndechekuti izvo context yakaitika incident iyi ndeyekuti izvo vanhu veBlack Lives Matter vaiprotesta kupfurwa kwakaitwa mukomana anonzi Jacob Blake. So vanhu vaitarisira kuti izvo chishuvo chavo chekuti pave nejustice for mukomana anga apfurwa anonzi Jacob Blake, kuti izvo zvishuviro zvavo vakabva vazvitransfer vakazvisa munyaya iyi. And yet nyaya iyi yakati siyanei nechishuviro changa chine nenyaya yaJacob Blake. Nyaya yaJacob Blake itori nyaya iri separate, in as much as ndiyo yakakonzeresa kuti pave nenyonganyonga yakazoita kuti mukomana uyu abve kumba kwavo kwaaigara achienda kuWisconsin kuzonopfuura vanhu ukoko. Saka vanhu vakawanda vakatransfer emotion yavo onto this case. Kukuratidzira hongu, asi hapana nzira yekuti vangawane any relief legally.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reOregon, Dr. Denver Nwive vari parunhare kuOregon kwakare neStudio 7. Nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti yapedza kutamisa vanhu vose vange vasara kuchimanimani vakauriwa nedambudziko redutu mupengo remhepo cyclone Idai muna 2019. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti harisusi kupinda mumusangano washedzwa neNational Joint Negotiating Council svondo rino. Kuratidzira pamusoro pekuwanikwa asina mhosva kwemurume akauraya vanhu vaviri kuchiri kuenderera mberi mumaguta mazhinji muAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.